tsika nehukama mumba somurume nomukadzi. Tsika nehukama mumba somurume nomukadzi. Rega ndidzokorore mashoko andikatanga nawo muchirongwa chakapfuura ndichiti ini sevadzidzisi veshoko. Pane zvinhu zvaunonyatsonzwa kuti izvi ndozvinhu zvandakazonzwa naMwari kuti ndinge ndichidzidzisa, zvokuti kana uchidzidzisa unonzwa simba rako rese richiuya, unonzwa nyama dzako dzese dzichiuya, kana kuti chirongwa chacho uchipedze hautodi kuchipedza, unenge uchida kungoramba uchienderera mberi kuti dai zvirongwa zviviri zvatobatanidzwa zvaita chirongwa chimwe chete, nekuda kwekuti nyaya idzodzo unenge uchidzifarira. Saka ndakataura ini muchirongwa chakapfuura ndichiti kune vamwe vanogona kudzidzisa nyaya dzekupa, kune vamwe vanogona kudzidzisa zvikuru sei nyaya dzekutsvaga mari, vamwe vachigona kudzidzisa zvikuru sei nyaya dzekutendeuka, vamwe vachidzidzisa zvakasiyana siyana. Inini nyaya dzandinonyanyonzwa kufarira kudzidzisa ndodzidzisa zvakawanda, ndodzidzisa Bhaibheri rese. Asi kana ndasvika munyaya dzemumba idzi, ndinonyatsonzwa kuti ndaakusadzikisa kudanwa kwangu zvino. Saka muchirongwa chanhasi ndatiini tichange tichienderera mberi nekutarisa tsika nehukama mumba somurume nomudzimai. Kana uchiri kurangarira muchirongwa chakapfuura, ndakataura inini ndichiti mupostori Petro vane zvimwe zvinhu zvavanoburitsa pachena zvakada kutifanani nezvinotaurwa namupostori Pauro mutsamba yavo kuvaEfeso chitsauko 5, zvikuru sei kubva pandima 21 tichienda mberi kusvika kuma 26 uku. Pamusoro peukama hunenge huripo pakati pemurume mumba nomudzimai. Asi ndakabudisa ini mutsauko wakanga uripo patsamba yamupostori Pauro netsamba yamupostori Petro. Ndakati ini mupostori Pauro nyaya yavo vakaitanga iri pandima 18 muchitsauko 5 chitsamba yavo kuvaEfeso, mavanoti ivo zadzwai nomweya. Ndikaonesa inini kuti zvavanozonotaura nechezasi vaakuti madzimai zviisei pasi pevarume vavo zvakanga zviri pasi pokuzadzwa nomweya. Varume idai vakadzi venyu, zvanga zviri pasi pokuzadzwa naMweya Mutsvene. Kureva iko kuti mudzimai akazadzwa nomweya haanetseki nokuzviisa pasi pomurume wake. Mumwe ari kuti saka chidimuro uri kumboti kudii? Ndiri kutaura zvauri kunzwa izvozvo. Chinopa kuti munhu unetswe kuzviisa pasi pomumwe munhu, mweya weupanduki, mweya wounhunzvatunzva, mweya woutororo. Saka wakanga wakagara netororo mumba haridi kuzviisa pasi pako, nekuti itororoka, inhunzvatunzva, haadi kuzviisa pasi pako. Munhu wekuti ukamuti handei kwakati, anoti aiwa tadii taenda kwakati, ngatiitei chakati, aiwa tadii taita chakati. Ndakamboshanyira imwe shamwari yangu nomudzimai wavo, ndinotenda Mwari kuti havasi vemunyika muno mundeve kune imwewo nyika. Ndavashanyira chandakaona gore iro, ndakatenda Mwari ndikati, Mwari ndinokutendai chaizvo nokuti hamuna kundipa mukadzi akadaiso. Nodai makandipa mukadzi akadaika, pamwe ndaizopedzisira ndaita zvisingatenderwe kuti mutendaiti. Mai vavo pane basa, zvinokunda kana ngoma chaiyo kurira. Unonzwa vachitivo pamwe murume ndaitanga, tadii tapfuura nepapo, kana kuti ivo ndovanotanga, hatipfuure nepapo tinotenga nyama. Murume oti, ko nyama hakuna here kumba kweiya yatakatenga nezuro? Zvonzai wayakapera, hatipfuure nepapo tichitenga imwe. Murume obva ati, zvakanaka, bva ngatipfuurei napo. Obva ati, aiwa, ngatichiregerai. Aiwa, handitoti hakuna nyama here kumba shamwari? Aiwa, hatichirega. Chese chese chavaitaurirana, chipi nechipi, chaitopedzisira raabopoto chete. rimwe zuva takafamba tikaenda navo tichinoona hanzvadzi yomurume tiri pamwe chete tikasvika tomisa motokari pakadaro apo kubuda kuti tichibuda tichienda kunopinda kunoona tete ava mudzimai akaramba zvikanzi handisi kuda vakaita makuhwa pamusoro pangu handisi kuendako murume kudoti nhai shamwari handiti ndochikristowo here chawava kuita ichi handei tingonoona tete zvinoitika zvinhu izvi mukurarama tinosangana nenyaya dza vanozonzwa sei vakaziva kuti wasara uri mumotokari munomu chokwadi here shamwari handei kani akana handiendi haazviiti ini kutombosvikawo ndikada kushandisawo kachisimba kangu ipapo handeka nandeka kana chinoda kunyengerera chakapera kusvikira tangovasiya vakati pwkeshe vari mumotikari imomo tichibva taenda zvedu wotarisa zvinhu zvakadaro woti mudzimai uyu chiiko mweya weutororo unonzi pachirungu chiteroristi nemweya weupanduki nemweya wokungoda kukakavara unenge wakazara mumunhu munhu iyeye anoda kuzadzwa namweya mutsvene nokuti kana mweya mutsvene vari mauri handiti unoziva kuti ukaenda kuna vagaratiya chitsauko 5 bhaibheri rinotsanangura chibereko chomweya rinotsanangura zvinhu zvinoonekwa mumunhu ana mweya mutsvene hanzi anoonekwa nomufaro kungogarawo chingonakirwa so kungonakirwa zvaizvo zvokuti unenge uchingonzwa kuti hai nini upenyu huri kundifambira zvakanaka inini kunyange wakakomberedzwa nematambudziko wakakomberedzwa nezvinonetsa wakakomberedzwa nenhamo yekushaya mari nezvimwe zvese asi kungoziva kuti mwari akanaka kunyange pasina mari mwari akanaka kunyange pasina zvekudya mwari akanaka kunyange mvura isina kunaya gore rino mwari akanaka kunyange ndisina kukohwa mwari akangonaka kunyange mombe dzangu dzakafa mwari akanaka kungogara uchingofara mufaro usingabve kudoro kana kufodya asi unobva kuna mwari chibereko chomweya ichocho rinotaura pamusoro pechibereko chomweya chinonzi unyoro unyoro kuva munhu ane unyoro mauri saka ukaona unyoro usiri mauri wakangooma mwoyo hapana mweya nekuti kana paine mweya unozoona paine unyoro usiri munhu ano kune dzimwe nharo dzisiri dzechikadzi imiwe hama dzangu imiwe kune dzimwe nharo dzisingafaniri kuitwa nevakadzi kune dzimwe nharo dzikuoma mwoyo zvimwe zvokuti unofungidzira kuti uri kugara nemurume iwe uchigara nemumwe mukadzi hanzi napauro zadzwai nomweya musabatwe newaini zadzwai nomweya imba ina mai vakazadzwa nomweya inozadzwa nokuzviisa pasi kwamai vachizviisa pasi pababa hazvina basa nokuti baba havana kudzidza mazuva anoti ane dambudziko nokuda kwekuti hurumende yedu paikauya ichibva yatanga kutonga yakaona udzvanyiriri hwakanga hwakaitwa vakadzi chinova chinhu chakanaka vakatanga kusimudzira madzimai chinova chinhu chakanaka chatinorumbidza chero nepano pachirongwa asi kune mamwe madzimai akasumudzirwa akasanzwisisa kunaka kwamwari mukusumudzirwa ikoko vaakuti kusumudzirwa kwandaita kwaakudawo ndava pamusoro pemurume wangu kune avo vakazadzwa nomweya baba ndibaba chete baba ndibaba chete murume murume chete kana usingade kutongwa usaroorwe gara wega kana wangosarudza nzira iyi yekuroorwa iyi wasarudza nzira yekugamuchira utongi hwemumwe munhu pamusoro peupenyu hwako asi hatisi kutaura kuvakadzi chete tiri kutaurawo kuvarume murume akazadzwa najesu murume akazadzwa nomweya anoda mukadzi wake saka ukaona dzimwe nguva zvaakukuremera kuda mukadzi wako ziva kuti mweya havasisiri mauri mweya vabuda nekuti kana mweya varimo wakabhabhatidzwa namweya mutsvene ngativegei kuva nokubhabhatidzwa kwamweya mutsvene kunoonekwa nokutaura nendimi ngativei nekubhabhatidzwa namweya mutsvene kunoonekwa nekuda madzimai edu zvinonyanyisa kukosha kuda mukadzi wako kudarika kutaura nendimi zvinonyanyisa kuda mudzimai wako kudarika kuparidza. Zvinonyanyisa kukosha kuda mudzimai wako kudarika kutsanya. Zvinonyanyisa kukosha kuda mudzimai wako kudarika kurara uchinamata. Ndataura mashoko akaomarara mapfupi nekuti ndinoziva kuti varume havadi kutaura zvakawanda. Ndiri kuti inini murume akazadzwa namweya anoda mukadzi wake. Ndipauro uyu kuna vaEfeso chitsauko 5. Toenda zvino kuna mpostori Petro. Mpostori Petro havasi kutaura kuvarume nekuti vamwe vangazofunga kuti chidimuro akungotaura kuvakadzi nekuti iye murume. Aiwa, mupostori Petro vari kuti kumadzimai anoziva Jesu, matombo mapenyu. Kana tiri muna Petro, rangarira kuti tiri kutaura pamusoro pematombo mapenyu. Madzimai matombo mapenyu anoziva Jesu Kristu, akaroorwa nevarume vasinganamati. Hanzi tendeutsa murume wako kuburikidza nemararamiro ako, kwete nemharidzo. Zvemharidzo siira chidimuro. Muzarurire bedzi pane penyuro, shoko roupenyu. Ukange wazarura pashoko roupenyu, oteerera togadzirisa zvedu isu, tinomuudza kuti tendeuka, tendeuka, tendeuka. Asi iwewe, batsira mharidzo yachidimuro, batsira mharidzo yabapiro, batsira mharidzo yaadzuda, batsira mharidzo yamaika jilima, batsira mharidzo yamakanga, batsira mharidzo dzevanhu vakasiyana-siyana, vana makoni nevamwe vese vese. Vabatsire nemararamiro aunoita muupenyu hwako iwe. Paridza kuburikidza nokuzviisa pasi pomurume wako. Asi ndakati kuzviisa pasi pomurume hazvireve kungoitedzera nezvimwe zvinhu zvisina musoro, nezvimwe zvinhu zvinoparadza. Aiwa, zviite munashe, zviite muzvakanaka. Ndinopfuurira mberi nechitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Muchidzidzo chakapfuura ndainge ndichitaura pamusoro peupenyu hwemurume nemukadzi. Ndinotenda kuti unoyeuka ndichitaura pamusoro pekuti kana mukadzi aine murume asinganamati, hapana chinoshanduka panyaya yekuti iyo munhukadzi anenge achifanirwa kuzviisa pasi pemurume wake. Ufunge zvimwe zvinhu zvinenge zvichingoda kuti munhu aparidze chete neupenyu hwake sekutaura kwandaita pamavambo echirongwa chino. Pataverenga ndima yekutanga muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga, zvikuru sei muchirongwa chakapfuura, shoko roupenyu rakatibudisira pachena kuti munhukadzi anogona kuita kuti murume wake atendeuke pasina kana shoko rimwe chete rinotaurwa. Ndakazotsinhirawo ndichiti upenyu hwemunhu hunofanirwa kuparidza, hunofanirwa kupupura. Munhu anofanirwa kungokuona chete ndokutendeuka pasina kana neshoko rimwe chete rinenge rataurwa. Zvino nhasi uno ndinoda kuenderera mberi nechitsauko chechitatu ichocho, ndichitangira zvepandima yechitatu. Asi chandinoda kuti ugoramba uchingorangarira ndechekuti icho vamwe vanogona kutendeuka kana vachinge vaona mafambiro ako akachena uye pamwe chete nokutya Mwari. Muteereri, chirongwa ndachitumidza kuti kudii? Chirongwa ndachitumidza ini kuti tsika neukama mumba somurume nomukadzi. Tsika neukama mumba somurume nomukadzi. Pandima yechitatu muchitsauko chechitatu chitsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 3 pandima 3, shoko roupenyu rinoti, kushonga kwenyu ngakurege kuva kokunze kokuruka vhudzi nokushonga ndarama kana kupfeka nguo. Chekutanga chandinoda kutaura pano ndechekuti icho ndima ino haisi kurambidza kuzvishonga. Dai kwanga kuri kudaro, kureva zvinokuti chero nekupfeka chaiko kunorambidzwa. Asi handione hangu chikonzero chokuti Mwari vangatirambidze kushonga nguo. Muutongi hwechiRoma, kusimbiswa kukuru kwanga kuri panyaya yemashongero kana mapfekero amadzimai, zvikuru sei vhudzi ravo, kana kuti pamusoro pemagadziriro avo avaiita vhudzi ravo. Kana ukacherechedza mifananidzo, uchaona kuti nenguva iyoyo madzimai misoro yavo yainge yakaremerwa chaizvo nevhudzi. Waigona kuona mudzimai ane vhudzi zhinji kwazvo rakareba, asi chokwadi chacho ndechekuti icho anenge asina vhudzi rake chete, asi kuti mumwe anenge ane vhudzi rokuwedzera riya. Saka hazvina kutanga iye zvino. Saka ndinobva ndaona kuti nyaya yekugadzirwa vhudzi neaya akunzi mawivhi mahair extension hazvina kutanga nhasi izvi naana mai echidimuro. Nenguva iyi zvakanga zviriko ufungi, zvichida chinhu chandingafunga kuti ndiwo ungangova musiyano ndechekuti icho ava pavaigadzira vhudzi ravo vaizopedzisira vaisa zvinopenya zvakaita semhete kana kuti zvindori. Asi ukanyatsotarisa zviriko kugadzirwa kuri kuita misoro mazuva ano, kuri kuiswawo zvinhu zvinongokandwa kandwawo zvimwe zvimapuranga zvinongonzwa zvichingoti mberembere kumashure kwevhudzuku. Chero vamwe nhasi vangada kuzviteedzerawo, asi unozongoona hako kuti vanoedza havo asi havangasviki sezvazvakanga zviri panguva iyi. Chero zvazvo vasingasvike sezvazvakanga zvakaita, unonyatsoona pachena kuti madzimai ari kuedza chaizvo kushonga vhudzi ravo nokuzvishongedza-shongedza. Kuchena kunoita vanhukadzi nhasi uno unofunga kuti zvichida vari pamakwikwi. Chandinoda kutaura ndechekuti icho munhukadzi anogona kukwezva munhurume kuti amude kuburikidza namapfekero aanenge akaita. Ndinoda kuti uzive kuti apa chaanenge angogona chete ndechekumukwezvera kurudo rwuya rwokusangana pabonde, asi haangagoni kumukwevera kuna Mwari kana kuruponeso nenzira iyoyo kana saizvozvo. Ufunge runako rwomudzimai nekushonga kwake uye nezvinonhuhwira zvose zvaanga zvipfapfadzira hazvingagone kana napaduku zvapo kukwezvera munhurume kuruponeso. Hongu kuchena chaiko munhu womudzimai anofanirwa kuchena, uye kuchena chaizvo. Ndinogara ndichikurudzira madzimai kuti chenai zvinonzwisa tsitsi. Musamboite zvekutamba, idyai mari dzevarume ava. Asi chaunofanira kuziva ndechekuti haungagoneka kuponesa munhurume anenge asina kuponeswa naizvozvo. Kana ukacherechedza chaizvo patichangobva pakuverenga, unoona kuti ndizvo zvimwe Petro zvaanga achitaura mumashoko ake. Pandima yechina muchitsauko chechitatu, mutsamba yamupostori Petro yokutanga, tsamba yamupostori Petro yokutanga chitsauko 3 pandima 4. Pane mashoko anoenderera mberi achitaura iwo kuti, asi ngakuve munhu wakavanzika womwoyo, wakashonga zvisingavori zvomweya, munyoro wakanyarara, unokosha zvikuru pamberi paMwari. Wazvinzwa zvakare, hanzi mweya wakanyarara, kwete wekungopopota. Aiwa, Petro pano haana kurambidza munhukadzi kushonga zvakanaka, kwete. Asi ane chinhu chimwe chete chaanokurudzirana nesu. Anoti iye, hongu kushonga mungangoshonga henyu mukachena henyu, asi pane kumwe kushonga kunopfuura nokukosha chaizvo kupfuura zvamungazvishongedza nazvo kunze. Petro anoti kushonga kwedu ngakuve kwemunhu wemukati akavanzika, achireva kuti ngakuve kushonga kwemwoyo, zvichireva kuti chinhu chikuru chinonyanyokosha chaizvo ndechekuti icho munhu achene pamwoyo wake. Mudzimai anofanirwa kuzvishongedza, asi kushonga kwacho ngakuve kwemumwoyo. Ini ndinofunga kuti zvinenge zvichifanirwa kuenderana. Apo munhu anenge akachena kunze ngaachenewo kunyange nemumwoyowo. Mubhuku raRute tinoverenga nyaya yaBhoazi apa akanga adanwa naRute. Bhoazi paakanga aenda kumunda ndipo paakaona Rute. Zvinonzi Rute akanga akanaka. Bhoazi ndokubva ati, imi mai vangu imi vakafa hapana chavakaona, akamuda. Rute ndokubva amudawo. Apa pakabva pava nekudanana zvino. Asi unoziva chii? Pane chimwe chinhu chakanga chiriposvi. Handizivi hangu kana wakambochionawo chinhu ichochi. Bhoazi akanga anzwazve kunyange nezveunhu hwake. Akanga anzwawo kuti akanga ane unhu hunonwisa mvura, ndokubva amuda. Apa akanga ada munhu wese. Zvinodambudziko ravamwe vanhu nhasi nderekuti havagoni kuda munhu wese, asi kuti chikamu chemunhu chete. Munhu anogona kuda mukadzi achingomudira chete runako rwokunze, asi iye pachake nehunhu hwemukatikati kana mararamiro ake asingaafarire. Ndisati ndaenda pandima inotevera, ndinoda kuti kwauri, kuchena chaiko hakuna kumboipa. kuzvishongedza chaiko hakuna kumboipa. Kana uchichena iwe mudzimai wanhasi, aiwa chena chaizvo. Asi urege kufunga kuti zvichida ndizvo zvingapa kuti munhurume auye kuna Mwari. Munhurume haatendeutswe newivhi. Munhurume haatendeutswe nemasikiti ekumazhinjong. Munhurume haatendeutswe nemiromo mitsvuku. Munhurume anongokwezwa chete nohunhu hwomukati. Uye dzimwe nguva pasina kana neshoko rimwe chete rambotaurwa. Mudikani, upenyu hwedu hunoda chaizvo kuchena nokushonga kwomukati. Pandima yechishanu muchitsauko chechitatu chetsamba yeapostori Petro yekutanga. Tsamba yeapostori Petro yekutanga, chitsauko 3 pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, nokuti saizvozvo kare vakadzi vatsvene vaitarira kuna Mwari vakazvishongedza vachizviisa pasi pavarume vavo. Kune mienzaniso mizhinji chaizvo yavanhukadzi mutestamende yekare pamusoro pechinhu ichi. Rute uyo akanga ari mumutsetse wokuuya kwashe Jesu Kristu. Uye tinoudzwawo pamusoro pemukadzi ainzi iye Rakeri, Count Rachel, uyo akanga ari mukadzi akanaka chaizvo. Jakobho akabva adanana naye, amuda saizvozvo iye akabva azviisa pasi pake somurume wake. Ichochi ndicho chinhu chimwe chete chatinongodzidziswa naMwari. Kunyange nanhasi chaiyi, pandima 6 muchitsauko chechitatu mutsamba yeapostori Petro yokutanga, tsamba yeapostori Petro yokutanga chitsauko 3 pandima 6, shoko roupenyu rinoti, saSara waiteerera Abrahama achimuidza Ishe, mava vana vake zvino kana muchiita zvakanaka, musingatyiswi nechinhu chipi nechipi chinovhundusa. Ufunge Sara aive mudzimai akanaka chaizvo zvekutoti kunyange namadzimambo chaiwo vanga vachimudawo. Iwe, mudzimai uyu anga akanaka, hazvitaurwi. Chero naiye Abrahama aitozviziva kuti mudzimai wake anga akanaka zvekuti aigona kungomutorerwa nevamwe kana kuurawa namadzimambo vachida kutora mudzimai wake. Asi chandinoda kuti ugona pano ndechekuti icho Sara aitodana Abrahama murume wake kuti Ishe, kureva kuti aimuremekedza murume wake achizviisa pasi pake. Ichochi ndicho chimwe chinhu chiri kushayikwa mune dzimwe dzimba dzavamwe vanhu nhasi uno. Sara aitarisira Abrahama pamusoro achimuisa pachinzvimbo chepamusoro chaicho, iye achizvideredza achimudana saIshe. Kunyange zvazvo ainge akanaka, aiteerera chete murume wake achimuremekedza nokuzviisa pasi pake. Panyika nhasi uno pane dambudziko ravamwe vanhukadzi vasingadi kuzviisa pasi pavarume vavo nokuda kwokuti ivo vakanaka chaizvo. Vamwe vanenge vachizvitorera padenga denga chaipo. Vamwe vanoti kana vachidana varume vavo vanovadana namazita avo okuzvarwa navo. Kana vakadanwa havagoni kudavira sevanodavirawo varume vavo. Asi ndinotenda kuti chikamu chino chichabatsirawo upenyu hwako. Nekuti chimwe chinhu chandinodira shoko raMwari ndechekuti icho haringouyi chete kwatiri rikadzokazve kuna Mwari pasina chari nacho. Ndinotenda kuti unacho chauchasara nacho mushure mechidzidzo chino. Ufunga hapana kana chakamboipa kuti munhukadzi angozviisawo pasi pemurume wake, uye kuti iye murume wacho adewo mudzimai wake. Dzimwe nguva chinenge chinhu chakatiomei, asi ndinoda kuti uzive chete kuti zvinongoda chete kuzviramba nokuzvipira nokubatwa naMweya Mutsvene. Ndakamboenda mumba medzimwe hama dzangu munashe, ufunge ndakakomborerwa chaizvo noupenyu hwavairarama. Ndakayemurawo upenyu hwavo. Murume wemo aida mudzimai wake chaizvo. Kunyange pana vamwe varume haainyara kutaura pamusoro pomudzimai wake. Kana kuri kumba zviya, ainyatsoratidza chaizvo kuti aida mudzimai wake. Ndakambofunga kuti zvichida iye chete ndiye aidaro, asi ndakazoonawo mudzimai wacho kuti chero naiyewo aizviisa pasi pomurume wake. Aiti kana achinga adanwa, aiita saSara, aidavira achiti, "Shewe." Aitomhanya ufunge wondopfugama pamberi pomurume wake. Ndicho chimwe chinhu Mwari chavanoda kuti tigodzidzawo. Zvino ndinoda kuguma pano. Muchidzidzo chinotevera, mupostori Petro achazenge achidzidzisawo vanhurume.